Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 21 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. National Council yebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora inoita musangano wekupedzisa zvakasarira paCongress pamwe nekuzeya nyaya yenhengo dzinonzi dzombomiswa kuve nhengo. Mapurisa anoti achiri kutsvaga vanhu gumi nevanomwe vane chekuita nekushungurudzwa pamwe nekurohwa kwenhengo dzeCitizens Coalition for Change kumurehwa North. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. National Council yebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora iri kusangana muHarare kuti ipedzise kuzeya misaridzirwa yepaCongress pamwe nedzimwe nyaya dzakakosha dziri mubato iri. Imwe yenyaya inonzi iri kuzeyiwa mumusangano uyu inyaya yekumbomiswa kuve nhengo kwedzimwe nhengo dzinosanganisira mutevedzeri wemutungamiri webato vaElias Mudzuri nevamwe vatanhatu avari kupomerwa mhosva yekuzvidza musangano. Mukuru anoona nezvekuburiswa kwamashoko mubato iri vachengeta eguta vanoti nhengo idzi dzanzi dzinge dzichizopiwa mukana wekuti dzinge dzichimira pamberi pekomiti inoranga nhengo kana kuti disciplinary committee dzichipawo mativi adzo pasati patorwa matano. Musangano uyu unonzi uchiri kuenderera pakati. Kuti tinzwe zvizhinji ngatinzwei zvatawana kubva kuna maguta kusvika pari zvino.
Nasi tasangana semusangano weMDC takatungamirwa nedare reNational Council rinova iro ndiro dare guru rinotungamirira musangano wedu pakati pemaCongress anobatwa mushure memakore mashanu. Saka nhau huru yanga iripo ndeyekupedzisa basa ratakavamba patakaita Congress muna December 2022 gore rapera. Hatina kunga takapedzisa basa ridu reCongress kuburikidza nekuti nguva yatakapuwa maringe nezvematongerwo enyika takanga takapuwa nguva shoma haina kuzokwana kuti tipedzise basa redu rese reCongress. Takasiya zvinhu zvakanga zviri maringe nekunatsa bumbiro remutemo reMDC.
Zvii zvasungwa mumusangano uyu kana kuti mune zvamati masunga here kusvika pari zvino?
Nhasi uno tinofara kuti tagona kubuda nejekeso yakanaka maringe nebumbiro remutemo reMDC. Zvimwe zvezvinhu zvatanga tichibata zvizhinji zvatabata asi zvikuru zvikuru ndezvekuti nhau yemanominations kana kuti kudomwa kweutungamiriri hunofanira kuti hutungamire musangano wedu kunobva kupi. Zvinhu izvi zvinhu zvanga zvisina kujeka nekuti mutsika yeMDC kwaigara kuchinzi vanhu kumaprovinsi ndo vanodoma asi zvakanga zvisiri mubumbiro remutemo. Asi nhasi uno tinofara nekuti dare guru reNational Council ragona kuti ripe an adoption kana kuti ripe a resolution yaadoptwa nhasi yekuti zvamu mutemo weMDC kubva nhasi kuenda mberi kuti maprovinces ane kodzero yekuti asarudze vanhu kana kuti utungamiriri kana kuti adome utungamiriri. Asi National Council yanga yagara irimo mubumbiro reMDC kuti inokwanisa kuita zvinhu izvozvo uye ndo zvatakanga takaita chiteedzera bumbiro redu remutemo weMDC kuti National Council ine kodzero yekuita manominations kana kuti yekudoma utungamiriri. Ndo zvamakaona zvakaitika paExtraordinary Congress mushure mekufa kwavatsvangirai. Ndizvo zvakare zvatakaita paCongress takaita muna December. Chimwe chezvinhu chatakurukura zvakare inhau yekuti utungamiri hwatichasarudza izvi tiri kuita maringe nekuti tigadzire mastructures edu adzokonoke nekuda kwedambudziko ratakasangana naro rekuzunguzika kwemusangano wedu. Uri kuratidza kuti uri kumuka zvakare uchidzokera kuva zimusangano ziguruguru riya raizivikanwa kubva kare nakare. Saka tava kuti kubva kubranch, ward, district, province kusvika kunational taane makore atatemera kuti aya ndo makore anotarisirwa kunzi munhu kana achifanira kunge achipinda musangano anofanira kunge ane makore akati. Zvinofambidzana nebasa ratakaita paya pataimbokurukura tichiti hatina kupinda mumaby elections nekuti takanga tichiita inonzi structures audit. Tiri kunatsa musangano wedu kutsvaka kuti vedu ndavapi tipinde mugwara remusangano wedu weMDC. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatanga tichikurukura muzuva ranhasi. Nezveyechatawedzera inhamba kana kuti huwandu hwevanhu vanopinda mustanding committee. Standing committee inova ndiyo inoona maringe nekufamba kwemusangano zuva nezuva. Inova ndiyo inozopota ichimhanara kana kuti inozopa kuzivisa kudare guru reNational Council. Tawedzera vanhu varimo mudare iroro restanding committee kuitira kuti zvinatse. Taita kuti zvipe mukana kuti pakanga pasina umiriri hweva vakaremara, umiriri hwakakwana hwechidzimai, umiriri hwakakwana hwevechidiki, umiriri hwakakwana hunotarisa mativimana ese nyika, kuti kunowo vanobva kumatibeleland, kunowo vanobva kumanikaland, zvichienda zvakadaro. Tanga tichiedza kuti zvese izvozvo zvinatswe nekuti toda kuedza kugadzira utungamiriri huno mbundira munhu wose, all inclusive leadership. Ndo zvanga zviri donzvo guru ratanga tichirangana nhasi pamusangano wedu.
Vanga vari mukuru muboka rekuburitswa kwemashoko mubato reMDC inotungamirwa nava Douglas Monzora vachengetai guta vari parunare muHarare neStudio 7. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti achiri kutsvaga vamwe vanhu gumi nevanomwe kana kuti 17 vanonzi vane chekuita nemhirizhonga yekumurehwa North, uko nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzakarohwa zvakaipisisa pamwe nekushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF masvondo maviri adarika. Mutauriri wemapurisa nyika yose, Assistant Commissioner Paul Nyati, vaudza Studio 7 kuti vatatu vakasungwa kusvika pari zvino vane chekuita nenyaya iyi vakatomiswa pamberi pematare edzimhosva. Vanyati vatiwo mapurisa ari kukurudzira veruzhinji kuti vamhangare kumapurisa, vanhu vavanoziva kuti vane pfuti dzinogona kunge dzisina kunyoreswa. Izvi zvinotevera kukwira kwehuwandu hwemhosva dzinonzi dziri kuparwa munyika pachishandiswa pfuti dzisina kunyoreswa. Ngatinzwe hurukuro yataita navanyati pamusoro penyaya iyi.
Ndofa Commissioner General vakataura kutanga tichiita tender service Inspector Maso hove avo vakapfurwa naJackson Muveri musi wa13 January 2020. Kune vanhu vanenge vaine pfuti dzavo dzavasiri kuchengeta zvakanaka vobetsera vadzibirwa zvoinda mhoko yematsotsi. Kune vamwe vanofamba nemotikari mudzimotikari nepfuti mudzimotikari dzinozodiwa futi nematsotsi. Kune vamwe vanoti hama ikafa havaendesi pfuti kumapurisa, asi mutemo unoti ngadziende kumapurisa. Kwozoita vamwe vanoda kusmagula pfuti mumabhodha. Zvinhu zvakawandisa izvozvo. Kwozoita vamwe vanenge vari pamabasa masecurity guard vanobirwa pfuti. Saka kuna zvinova zvinhu zvakawanda zvinenge dziri maoko makororo. Asi tiri kusunga
tingaona here pachidaidzirwa zvakare imwe Amnesty, nekuti tinoona kuti kwakamboitwa Amnesty asi kwakangowanikwa pfuti dzichisarendwa 538 chete.
Nyaya iyoyo tinoisiyira kuna Commissioner General wamatanga kuti pavanenge vachitaura nemutungamiriri wenyika, mutungamiriri wenyika vachati imwe Amnesty iwepo here kana kuti kwete. Saka pari zvinezvi hatikwanisi titaure kuti ichange iripo kana kuti ichange isipo.
Kwouyawo nyaya dzekusungwa kwevanhu, pane vamwe vari kuti mapurisa ari kunyanyosimbira kusunga vemapato anopikisa asi vebato riri kutonga vachiita misangano nguva dzavanoda. Munotiiwo semapurisa?
Vanhu vanotaura ikodzero yavo yekutaura, asi kazivai kuti pakaitika ruzha rwekwamurehwa takasunga vanhu vatatu vanosanganisira vamwe vanhu vane zvinzvimbo tavaendesa kumatare. Izvozvo tiri kutsvaga vamwe 17. Saka hatina watinombosarudza. Kana mhosva yaparwa yaparwa, chinoita pakuferefeta kwenyaya zvinodawo vanhu vanenge vachitiwo ndo vakakanganisirwa vabatsirane nemapurisa. Ndo zvinozviita kuti nyaya dzisandosanika.
Vanga vari mutauriri wemapurisa nyika yose, Assistant Commissioner Paul Nyati, vari parunare neStudio 7. Sangano rinomirira vashandi vekumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union rakaita musangano nevamiriri vemabhanga veBank Employers Association of Zimbabwe nemusi wechina wekuzeya kuti vashandi vangawedzerwa mihoro yavo riini gore rino. Asi zvinonzi vashandirwi vakatsika madziro vachiti vanokwanisa kuwedzera vashandi vavo mari kamwe chete gore rino, izvo zviri kupikiswawo nevashandi. Mapoka maviri aya ari kutarisirwa kusangana zvakare nemusi wemuvhuro svondo rinouya kuti vaenderere mberi nehurukuro idzi. Taedza kuti tinzwe divi revashandirwi panyaya iyi, asi sachigaro vesangano rinomirira vashandirwi vaSimba Makombera vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatakavatumira. Tabata vaPeter Mutasa avaimirira vashandi mumusangano uyu.
Ichokwadi, tava nemusangano wekuti titange kuongorora kuti gore rino zvarinotanga vashandi vachanga vachitambira mari dzakamira sei. Sezvatinoita makore ose kuti panotanga gore tinoungana tichibvumirana kuti zvinhu zvafamba kubva gore rapera, mitengo yakwira, asi mari yavanotambira yaramba yechingodyiwa. Saka ndidzo nyaya dzatanga tichikurukura tiri pasi peNational Employment Council yekumabhengi nevatinoshandira.
Saka zvii zvabuda mumusangano iwoyu vaMutasa?
Takachamadzwa navatinoshandira vachiti vanoda kuti vashandi vawedzerwe mhoro yavo kamwe chete pagore. Isu takatarisa mamiriro akaita kunze kuti mitengo iri kukwira zuva rimwe nerimwe, zvinhu zvese zvazvo. Uyezve takatarisa kuti nyika yedu haina kugadzikana, upfumi hwenyika hauna kugadzikana, mari yemuno iri kupera simba zuva rimwe nerimwe, mainterest rate akakwira zvakanyanya. Saka hazvikwanisiki kuti munhu awedzerwe mari yaanotambira kamwe chete pagore. Tanga tichivabvunza tichiti, imi ndimakafunda, munoona zvichikwanisika here? Havasi kutipa mhinduro, asi vari kusimbirira nyaya yavo yekuti ngaawedzerwe mari kamwe chete pagore.
Ko, makore adarika maimbobata sei nyaya iyoyi vaMutasa?
Isu takagara tafuura zvekuwedzerana mari kamwe chete. Gore rakapfuura tainegosheta tichiwedzerana mari pakota imwe neimwe.
Saka imi sevashandi, imari yamuroda kuti munge muchiwedzerwa nayo?
Takagara taonesana kare nevatinoshandira kuti nemamiriro aita kunze hazvichakwanisika kuti vanhu vatambire mari yemuno, asi vanhu vanofanira kuti mari dzavo dzive dzemari yekunze kuAmerica. Tichitarisa kuti vanotambira mari iyi, munhu wepasi taiti isu anofanira kutambira mari inoita 636 American dollars. Iyi mari yatakambenge tichitambira kumashure uko muna 2018 zvichidzoka. Saka takati dai matidzorera pamari iyoyo, zvoreva izvo kuti kana mari yemuno ikapera simba, asi mari inotambirwa nevashandi haisaperi simba.
Saka zvii zvazosungwa mushure memusangano uyu?
Tawirirana kuti tombotura mafemo, tombozeya tichitarisa nekuongorora kuti zviri kutadza kuwiriranwa ndezvipi, uyezve kumbodzoka kune vanotituma vatinomirira vashandi nevanotumawo avo vatinotaura navo vashandirwi. Asi todzokazve musi wemuvhuro tichiedza kuti tione kuti nyaya iyi tingaitseketudza sei. Saka ndopatichiri.
Vanga vari vaimirira vashandi mumusangano nevemabhanga vaPeter Mutasa vari parunare muHarare nestudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. bukota rezvemari muAmerica amai Janet Yellen nasi vabatsira kuwambwa kwechirongwa chitsva chekuiswa kwemagetsi kumaruwa muSenegal. Icho chichasvitsa magetsi kuvanhu zviuru mazana matatu nemakumi mashanu kana kuti 350,000 panguva imwe chete chichiwanisa vanhu mazana mashanu mumatunhu gumi nemana mabasa muAmerica. Zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mhlanganya weWe Studio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Edna Madondo vanova ivo chizvarwa cheZimbabwe chiri kugara muSouth Africa. Tichange tiri kunzwa zvavari kusangana nazvo semudzimai imomo muSouth Africa gore rino ra2023. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Madondo. Mungatitsanangurire kuti zvii zvamuri kusangana nazvo semudzimai?
Gore rino iri igore rakatomera vana mai, nokuti igore risina kugadzikana, risi gore rakariri raita tinogadzikana muno muSouth Africa nenhau yemapemit.
Zvakamira sei panyaya iyoyo yemapemit?
Nhau yemapemit haasi kurinyuwa, hongu maagendi aripo, maagendi ari kumiririra vanhu, asi hazvisi straight kuti hongu unogona kunobhadhara mari. Asi iyo government pachayo kana ichitaura kuti kana usina maqualifications aya hauwani pemiti, saka unongona kuti kungorasa mari futi paunoisa mari kumaagenti. Saka kusvikira pana June apa tee tatosvika panguva yakaoma kuti zvee zvakudhipenda nemurungu wako waunoshandira kuti anoramba achikuda here, bekauti vazhinji tiri kuperegwa nemapemiti muna June.
Maagenti aya ari kuti ari kubatsira vanhu vanenge vari kuti zviri kufamba sei, vari kuita sei?
Maagenti ari kuti ari kubatsira vanhu nemari yaunobhadhara senge 1500 wabhadhara mari iyoyo, voti wofila mafomu acho avanokudza kuti wofila mafomu, vozokudza kuti zokupindura kuti inenge aceptwa here zvaunenge wakataura. Asi iwewe ka sekuziva zvakangotaura government yeSouth Africa kuti chatiri kuda, tiri kuda maskills asimo muno muSouth Africa. Kaningati domestic worker, vanhu vamuno muSouth Africa vanogona kuita domestic worker. Maticha vanenge vatotaura kuti isubject ripi rinonetsa maschools. Kana riri subject rine maticha ari munomu emaSouth African, hapana paunoona permit. Kana ari mageneral hand, hapana paunopiwa permit iroro. So mapermits ari kupiwa mabasa anonetsa munomu asingakwanisi une vanhu vakawanda, vanhu vari muno muSouth Africa. Ndo mutemo uripo.
Zvamira zvakadaro, imi muchaita sei manje, uyezve magara kwenguva yakareba sei imomo muSouth?
Inini ndava ne 10 years ndiri muno muSouth Africa. Inini ndakazvimirira ndega, ndisingamiri mamwe madzimai. Ndeche kutoti kutotanga kutoendesa zvinhu kumusha kutsvika pana June usare usina kana chinhu, kana ona zvisingachaitiwo pinda murodhi woenda kumba.
Makatomboenda here kumusha kuti munoona kuti kwakamira sei, kunodzokeka here? Nekuti mamwe madzimai ari kuti takasiya zvinhu zviri manyama amire nerongo.
Ndakabvako kumusha zvinhu zvakaoma tete, handisingati zvinhu zvakanaka, asi hatina zvatingaita. Chongunojairanawo nevamwe vari ikoko, zvinhu kumusha zvakaoma. Ndandiriko December, chero chokutengesa chaiko, munhu wese anongotengesa. Kana nyika ichingoti munhu wese anotengesa, hapana business kwarinoenda. Vanhu ngavaende kumabasa, vanotengesa voita vashoma, ndokuti business rekutengesa risimukire.
Makanga makatakurawo zvekunotengesa here, zvakafamba sei?
Ndandakatakurawo zvandandakatakurawo zvishoma hembe sandakanozamawo kutengesa, asi handina mbotengesa because maprize ariko kumusha arikangofanana neandakatenga nawo munhu. Saka unotoshaura kuti kuri kuzviodherei kedza kuri nani, because vanhu vari kutengesa kumusha vari kuhodha mutown, maprize acho ari kunohodha neakafanana neari muno.
Semudzimai mungati imi munoona remangwana rakamira sei?
Inini semudzimai ini ndiri kutoti eno zvatiitira zvakanaka, taonawo mabasa kumusha, takwanisa kugara nemhuri. Ndozvo handinochemera kuti mabasa akawanika, tikadzokera kumusha tikanogara nemhuri. Ndoona zvakanaka, chero vari kumusha vacho havasi kukwanisa kugara nemhuri, ndo dambudziko rinana mai futi vari kumusha. Ndosaka vana vazhinji mazuva ano vachisvuta, vachiita misikanzwa, vabereki hatichakwanisi kugara nevana, tangofunga mari. Saka ipapo kana government yedu ikanaka, handidzi chomboita nguva yogara nevana munhu kwaenda kubasa wodzokomboita nguva nevana because time yandakaona panguva yandandiri kuZimbabwe vana mai vanobuda na 6 vachimukira kumarket kundotengesa kudzoka mumba kudzoka na 9 saka nguva nemwana hauna the word unotongotiwa wanete wotodya orara mangwana kuti womukana 6 dzodambudziko randakaona.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Edna Madondo. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nemukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Divine Destiny, Bishop Anselmo Magaya, tichitarisa kutyorwa kunonzi kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika.
Zvinoshuvisa zvongati zvekuti hurumende yeZimbabwe inotungamirirwa naVaEmerson Mnangagwa yasvika pachinhano chekuva neutsinye hwatisinganyatsorangarira kuti hwakamboitika here. Havari kuvhaioleta mafounding principles enyika yeZimbabwe kurwa kwavakaita hondo. Ini ndinorangarira ndandiri chikomana chidiki tichitomanikidzwa kuenda kumapungwe vachitidzidzisa nyaya dzekodzero dzevanhu uye kuti vari kuda kurwira Zimbabwe ine vanhu vakasununguka kujoina mapato avanoda nokuvhotera pavanoda. Izvi ndo zvinhu zvava kupwanya nokupwanya kunotyisa uye kunotsirisa. Saka tinoshuwa chose tinonzwa kusafara nokuda kwemaitiro akaita saiwayo.
Ndepapi chaipo Bishop Magaya pamukati pari kushikorwa kodzero dzevanhu nehurumende? Nekuti tinoona kuti vanhu vari kusungwa votopiwa mukana wokuenda kumatare edzimosva vachinozvidefenda ikoko.
Bodo, zviri kuitika ndezvokuti chokutanga vanhu vari kutyorwa kodzero dzavo nokuti zvavari kusungirwa zvacho in the first place hazvifaniri kunge zvichisungiswa. And munorangarira kuti vanhu veZANU-PF nevanovatsigira vanogara vari pamuzinda weAmerican Embassy vachidemonstrator against my sanctions. Asi vamwewo zvavo vakada kudemonstrator vachienda paparliament paya vanorohwa zvokurohwa zviya zva. Saka ipapo vanhu vari kutyorwa kodzero dzavo vemaoppositions vari kurambidzwa kusangana veZANU-PF vachisangana pamadiro. Uyezve tiri kuona kuti kunyange zvazvo vamwe veZANU-PF vachitaura mashoko eviolence akaita sokuti pasina chamisa uye ngaafe vanhu vava vasi kusungwa. Asi vanhu vakaita sana Job Scala vachisungwa. Uye chimwe chiri kuitika ndechekuti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa pakuti havasi kubvumidzwa kubhadhara mabills nenguva, zvikuru sei takatarisana nenyaya yaJob Scala nevamwe vakamboyawira vari mujere. Saka kodzero dzevanhu dziri kutyorwa dzakawandisa.
Kune vamwe Bishop Magaya vanoti vamwe muZimbabwe vanoshandisa nyaya yekodzero dzevanhu iyoyi kutyora mutemo, vachiti vakatyora mutemo wobva vati ndo vatyorerwa kodzero dzavo. Munoti iwo?
Aya manyepo, ngavatange vatyora mutemo vacho vozosungwa, kwete kuti kusungirwa kuti vanga vachazotyora mutemo. Ndiri kunzwa kusiriswa chaizvo nezviri kutaurwa kuti vanhu vakasungwa kubudiriro vakaita musangano nechinangwa chokuda kukonzeresa violence. Fazva sei kuti zvindo zvauruda kuita izvi. Varegerei kuti vanhu ava vaita zvavari kuita kana vachinge vakonzeresa violence, kana vachinge vatyora kodzero dzavamwe dzeni vozovasunga. Saka iwayo inongori pretext yokuti vanhu vaite violence nokuvaioleta kodzero dzavamwe.
Totarisawo nyaya yegwaro rekutarwa kwematunhu repreliminary delimitation report. Tiri kuonawo kunge risiri kuita kuti vanhu vange vachiwirirana kubva kune vemapato ezvematongerwo enyika, vanoongorora zvematongerwo enyika, pamwe chete naivo vezekiwo vane zvavari kutiwo isu tinongozviita nekuti ndo zvatinopiwa nemutemo, asi vanhu vasiri kuwirirana nazvo. Munoti?
I think gist yenyaya yawabvunza yakamira so. Vanhu vasiri kubvumirana pamusoro preliminary report zvikonzero zvavo zvakasiyana. ZANU-PF haisi ready for elections. Saka varikuda kushandisa waro iri kuti varatidze the state of unpreparedness. Kuti varambe vari mukutonga kana kutungamirira. Ndoma kachiona kunyangwe vamwe ve MDC ava vana Douglas Munzora neuyu MP wavo aitaura akachimpa chaizvo. Unotorumukana wokuti varamba vachingori muparliament ndavanoziva kuti munguva pakati maelections vanodyiwa nokudyiwa kukuru. Whereas vamwe vari kutonyatsoona kuti iri report iri riri kupa favor kune vamwe. Saka vanhu ndiri kuona sokuti vari kutrepwa nesystem sokutrepwa kwavakaitwa 2017 musi wa 18 November wokuti muri kukokorodzwa kuzobvisa vamugabe asine zvikonzero zvakasiyana, vamwe vachiitira kuti ivo vagova nemukana wavo. Ndo chete nyaya iri kuitika. Pane nyaya yokusava nechokwadi. They are using facts in order to advance ill intention. Vari kushandisa chokwadi kuti vaadvance manyepo.
Mukuru weZimbabwe Divine Destiny vaBishop Anselmo Magaya vari parunaro Kentucky muno muAmerica muchirongwa chedu upenyu hwedu. Munhau dzemitambo, zvimwe zvikwata zvenhabvu zvine mukurumbira zvapindawo pamusika kurwira kutenga vatambi vatsva zvichirwisana nenguva yekuvharwa kwemusika wevatambi uyu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Caps United Chicken in FC Platinum zvabatanawo nezvimwe zvikwata kurwira kutenga vatambi vatsva pamusika zvakatarisana nezuva rekuvharwa kwemusika wevatambi uyu. FC Platinum yapinda mumba meDynamos Dr. Jarison Selemani pamusoro pamichengwenya uyo yatora kuvavatidzani vayo veTriangle. Asi mutsigiri wemutambo wenhabvu vaMaxwell Matonzi vanoti zvikwata izvi zvinofarira kusiyana nekatsika kekuti gore negore vatambi vamwe chetevo ndivo vari kubva kuchikwata ichi vachienda kune chimwe chikwata. Vanoti izvi zvauraya nhabvu nekudzinga vatsigiri kudzinandare nekuti hapasina zvitsva zvavari kuona.
Ikona tichikuona zvinyuwana ndonyaya iripo kunyanya iyo. Kwete kuti tanzwa kuti hard live redu akukwakati munhu atakaona kubva po how many years.
Maonero aya auyawo panguva iyo Roderick Mtuma uyo akatambira Dynamos muna 2014 akazoenda kuCapes United, Highlanders neLupopo yekuDRC adzoka zvekare kuDimbare. Zvasanganawo nemashoko ekuti Simba Bora neManika Diamonds dziri kurwira kutenga Divon Chafa weCapes United uyo akatambira zvekare Dynamos, FC Platinum, Ngezi Platinum Stars uyezve adzoka kuCapes United kechipiri. Asi Highlanders rasiyana nenzira iyi mutauriri wechikwata ichi Muzvare Nozimaposa vachiti ivo vatenga mutambi wechidiki Calvin Chigonero kubva kuTalent Vision. Pamusoro pezvo vanoti mwaka uno Highlanders iri kusimudzira vatambi kubva muchikwata chayo chevadiki vachiwedzera ivo kuti mutambi Jilen Yati atokwidziridzwa kare. Asi zvimwe zvikwata zviri mumagariro azvo emazuva ese zvichibuda izvo kuti Dynamos yatorera Black Rhinos Kef mudira masvondo mashoma shoma vachangobva kutora Eli Ilunga kuchikwata chimwe chetecho. Vavatidzani vavo veCapes United vawedzera Admiral Matope naInnocent Zambezi pana God Knows Murwira uyo vakatambidzwa neDimbare pasina muripo. Chicken Inn iyo yave nemurayiridzi mutsva Prince Matore iri muhurukuro yekutenga Emmanuel Mandiranga kubva kuCapes United. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mapurisa anoti achiri kutsvaga vanhu gumi nevanomwe vane chekuita nekushungurudzwa pamwe nekurohwa kwenhengo dzeCitizens Coalition for Change kumurehwa North. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiyemina Gaino kumedhesaidi.
sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 21 kaZibandlela 2023. Igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Lokho abantu abathathu abantu abathi bahambise ekhodi banika ezwa yana i-remand case. Kulabanye badinga yabangu 70.
Isikhulumeli samapholisa elizweni u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utheba lokhu bephakathi kophenyo lodaba lwabantu abaphatheka ekuChina malunga e-CCC eMurewa North. Uthe kulabanye abalithumi lasikhombisa abasadingwa.
Sifo zakho inkomo yabe ivuthwe isibindi. Isibindi siyabe sivuthiwe. Thiwa ngathi besipheka. So vele inkomo yakhona kungayi-attacka vele ayayisile. Mina kimi uzokufe 4.
Umkhuhlane obangelwa yimikhaza owe-January disease oqhamuke esigabeni se-PBS e-Fordrickson emangweni wensiza usubulele inkomo ezifika phose ikhulu kusukela ekuqaleni kwalinyanga. Kuhlelo abaculi bethu namhla sileqembu le-rumba elidabuka elitholotsho elizibiza ngokuthi ezako bonke. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Isikhulumeli samapholisa elizweni u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utheba lokhu bephakathi kophenyo lodaba lwabantu abaphatheka ekuChina malunga e-CCC eMurewa North kumaviki amabili adluleyo. Uthe kulabanye abalithumi lasikhombisa abasadingwa. Mayelana lodlame olwenzakala ezabelweni zeMatobo lensiza, uNyathi uthe uzakuzwa okuningi ngalolu daba kumkhulu wamapholisa esigabeni seMathebeleland South ngomvulo. Sizweni ingxoxo egcweleyo lo Assistant Commissioner Nyathi.
Sizabona ngokuhamba kwesikhathi ukuthi usikomjekthi kelele uCommissioner General uzakhuluma yini lo mngameli welizwe uPresident Mnangagwa. So ukuthi kathesi angikwanisi ukuthi ngimtshele ukuthi kuzakuba le-amnesty kumbe hatshi.
Imbhobho yonke yona le kathi ivele ivela ngaphi ngoba sokulamacala amaningi adalwayo abantu besebenzisa imbhobho.
Sihlala sikhuluma hlamuzulu ukuthi labantu abanamalayisensi ukuthi babe lama-firearms kumbe babe nembhobho kumele bagcine imbhobho yabo because linganandela. Labantu esibatholayo bentshontshelwa imibhobho suku zonke. Abanye bayahamba bephethe imbhobho emotheni bangama sebephuma emotheni betshiya imbhobho. Ikhanya ukuthi imota leyi ile mbhobho amasela bangabuya baphonga ukuthatha mbhobho lo sebehamba umbhobho lo sebewusebenzisa ukwenza ama-robbery. Kulabanye ababona iminyaka zombhobho angapha kabasarenji umbhobho kumapholisa. Yethi umthetho utsho ukuthi umuntu angapha umbhobho kumele sihambe lawo emapholiseni. Njalo kulabanye esibabona ukuthi bayangena elizweni kumabhoda laphana besenze leyana esithina i-smart lane of weapons sibopha abantu abaningi. So lingananzela kule izizathu eziningi ezenza ukuthi imbhobho ibe khona elizweni njalo imbhobho leyi iyangikhona abantu bayabehamba bengela license.
Sengibuya kudaba lwalaba ababotshiweyo amalunga ebandla le-MDC ebuliriro kuliviki edluleyo athi atshaywa kabuhlungu ngamapholisa e-riot. Kungani amapholisa echaya abantu njalo lenzani ngakho khonokho?
Angila evidence ukuthi amapholisa achaya abantu e-TPC. Pho ngokubona abantu bekhuluma kuma-social media pages. Thina umthetho utsho kahle ukuthi umuntu nxa elesikhalazo kumele ahambe ayobona u-commissioner jikelele kumbe u-officer in charge e-station eseduzane laye kumbe u-officer commanding district kumbe u-officer commanding province. Njalo umuntu ophena mina ngichayiwe lamapholisa kumbe lomunye umuntu ulelungelo ukuthi ahambe ayafake i-report emapholiseni. So nxa kuyikuthi abe-TPC bathe bona bachaywe lamapholisa siyabakhuthaza ukuthi bahambe bayofaka ama-report.
Kudlame lolu olwenzakala eMurewa North okungamaviki amabili ababili edluleyo selibophe njalo yini abanye abaphatheka kulolo dlame njalo baza kuya nini phambi kwamthethwandaba
sizophe abantu abathathu abantu abathi bahambise court banikezwa yani 16 iremand date kulabanye badinga yabangu 17
umbuzo wami okugcina ngodlame lwematobo olwenzakala ngenyanga kamfumfu October ensiza lematobo kungani kungakabotshwa abantu ngoba labo abathayayo bathi bona batshela amapholisa amabizo abanye ababebazi ababachayayo
kumele ngikhulume ne-officer commanding Matsal ngamdinga on Monday ukuthi akhathele ukuthi indaba leyi ininjani kathesi
U-Assistant Commissioner Nyathi isikhulumeli samapholisa esixoxe laye esemtare ngocingo Ivandla le-MDC liqhube umhlangano walo namhla lapho ebebecubungula okuchiyeneyo ukugoqela ukumisa kwesikhatshana amalunga ayisikhombisa etheswa umlando wokwephula imithetho echiyeneyo ebandla leli. Omunye wamalunga la ongumgcini sihlalo webandla le-MDC kwele Melika umnumzana Dan Moyo utshele iStudio 7 kuliviki ukuthi umkhokheli webandla leli umnumzana Monzora akala mandla o akukubaxotsha ngoba yena engazange akhethwa libandla ukuba ngumkhokheli. Ngesikhathi singena emsakazweni umhlangano lo ubulokhe usaqhutshwa kodwa kubikwa bezamiswa phambi kwekomiti yokuqondisa ingxabano.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Kuhlelo lwezamaphandleni namhla umkhuhlane obangelwa imikhaza owe-January disease oqhamuke esigabeni se-PBS eFort Rickson emangweni weNsiza usubulele inkomo ezifika phose ikhulu kusukela ekuqaleni kwalinyanga. Lokhu sokuthiye izakhamizi ziwisa ezimathonsi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi wogatsha lukahulumende olubona ngokunakekela izifuyo ezansi emandebeleni Umnumzana Enathi Mlongwa, uthi umkhuhlane we-January disease usubulele inkomo ezingamatshumi ayisishiyagalombili 8 e-Fort Rickson njalo wakhuthaza izakhamizi ukuthi zidibhise inkomo njalo nje. Lo mkhuhlane ubikwa uqhamuke ngemva kokuba isinye isakhamuzi sithenge inkomo ebezivele ezilawo emashwingo sasiletha esigabeni se-PBS ngaphandle komthetho. Ngemva kwesukwana inkomo lezi leza bomakhelwane zaqala ukufa buthumuthumu okwalumathisa lo mkhuhlane kulumango wahlwa wamemetheka. Umnumzana Themnkosi Spanda oyisakhamuzi se-Fort Rickson uthi zelahlekelwe zinkomo ezine ngenxa yalo mkhuhlane.
Sifo sakhona inkomo yabo ivuthwe isibindi, isibindi siyabe sivuthiwe thiwa ngathi besipheka. So vele inkomo yakhona kungayi-athakha vele ayayisile. Mina kimi sokufe 4.
Unkosikazi Matilda Dube yisakhamuzi seFlabos eNsiza yena uthi njengabomakhelwane badlela evalweni ngoba lo mkhuhlane ulakho ukubafinelela balahlekelwe zinkomo eziningi.
Besifisela ukuthi ngabe inkomo ziyahlatshwa kumbe zivikeleke kumbe abantu balalele imithethweni nale ukuthi endaweni kungaba le mkhuhlane bangaqumisi inkomo zisiza kwenye indawo engela mkhuhlane khona.
Umnumzana Ezra Wadengo isakhamuzi eGungwe Gwanda South uthi lanxa lo mkhuhlane ungakafiki esigabeni sabo kube le mkhazi eminingi lonyaka ulandela ukubona kakhulu kwezulu.
Inkomo ezivelele emaplazini ngale lapho ngabe kula amabhufalo onyathi inyadizo ezisithwalela imikhaza lemikhuhlane etshiyatshiyene siyazama sibili ukuthi inkomo zidibhe.
Lanxa uhulumente elenhlelo zokudibhisa inkomo emaphandleni kwesinye isikhathi izifuyo zihlala isikhathi eside zingadibhanga ngoba kungela mithi. Ngokunjalo esinye isakhamuzi unkosikazi Thokozile Dube Mzingwane uthi kumele abantu bazithengele labo imithi yokunakekela izifuyo zabo.
Ikakhulu abantu sibili asifundeni ukuthi sithi sidibhise inkomo zethu emadibha lathi ngapha lathi sileyethi imithi ngoba lelani idibhele ngale vele iinkomo zakhona ziyadibha sibili ziyahamba zidibha sasa uzabona iinkomo lezi zigcwele umkhazi ungathi vele zanza idibha.
ukuqhamuka komkhuhlane we-general disease esigabeni se-Fort Rickson sokudala ukwehla kwentengo yenkomo okwamagama ngoba izakhamizi ezithengisa inkomo mahlayana nje zisesabela ukuthi zingafa yiloba nini. Nangumfuyi uMnumzana David Moyo.
Ngicela ukutshela ukuthi ibhaya elilapha lithenga inkomo eyoya 400 kg, inkomokazi bayithenge $260, that is the highest. Ezinye bazithenga zigula $150-$100 inkomo. So ungasela option ezakhamuzi ezibona ukuthi zingaphelelwa zinkomo, ungangcono nje bathengise ngemali engathenga idonki. Iqiniso lihle zakhamuzi ngiyalincenga lapha elikhona libone civil ukuthi alivumeli inkomo livala ngamabheju, lingavumeli inkomo ezivela kulo mhlubulo wakithi ngoba zithwele ukufa okukhulu kakhulu.
Nake umkhuhlane we-general disease ubulale inkomo ezingamakhulu esikhombisa 700 ezansi emandebeleni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sibonge ke uAlbert Ncube okwamanje sesidedela usithandekile Mhlanga esipha uhlelo lwakhe oluqondane labesifazane empilweni.
Namhlanje sicubungula indlela abesifazana abaphathwa ngayo ngamapholisa ikakhulu nxa besekela amabandla aphikisayo wezombusazwe. Sixoxa lo Nkosazana Rosalyn Ncube, isikhulumeli sebandla le-Labour Economist and African Democrats, ILE, elikhokhelwa ngonkosazana Linda Masariva.
Yebo sithandekile, thina udlakelo olwenzakala elizweni leluvele thina njengephathi yethu kasivumelani layo njengelidi. Sithi khona akube lokuthula elizweni, abantu behambe bevota kuhle kungela kuyethuselana, abantu behambe kuhle bekhululekile bevotela upresident abamfuna, bevotela uMP abamfuna. Singakhethi ukuthi khona iphathi iphe winileyo ukuthi noma uMP uphe owinileyo, sihambe kuhle abantu bekhululekile. Yiso isifiso sethu thina njengephathi, sithi hhayi udlakela lolwalu phele elizweni lapha. Iminyaka yonke kade silubona idlakela lo luyenza ukuthi abantu kube lokufa, abanye nje bephongukufa nje kungalanto noma bayikhulumileyo beqambela namanga ngokuzondana kwabo.
Liyavumelana yini labanye benu abe-CCC ukuthi bayahlukuluzwa ngamapholisa ngokubona kwenu kumbe hhayi? Njalo lithini ngalaba besifazana ababotshwe lalaba abathe ababanjwanga kuhle ngamapholisa?
Sithi khona hayi akula muntu ofuze ebotshwe noma bona abe-CCC bengabotshwa. Sithi khona ababatshiye bekhululeke beyenza ama-campaigns abo kungela kubophana, kungela ukukhangelana ukuthi khona wena ungephathiphi kumbe ungezanu-PF ungaziwona ubotshwa. Sithi khona umuntu wonke kabotshwe, engabe ngowezanu-PF mangxa ephambanisile kabotshwe, engabe ngowe-CCC mangxa ephambanisile kabotshwe, noma ukuthi khona ngowe lidi manxa ephambanisile sithi kabotshwe. Sithi umthetho kawusebenzi kodwa hayi kungabe lenketa abatshabe eyokuthi khona kubotshwe be-CCC bodwa, ebezanu-PF ngazi bewone, bengazi bebulale, bengazi betshaye abantu kababotshwa. Khona pha eZimbabwe vele abantu besifazana babanjwa kuhle, especially ababeyenza i-politics. Singaphonga ukuthi nje bayenza i-sexual harassment noma kungabe nje kuma-Twitter, kungabe nje any platform e-internet.
Ukubotshwa kwabesifazana laba kuthinta njani imindeni yabo, njalo kuzakhuthaza abanye yini ukuthi baphatheke kwezombusazwe?
Isithandekile, siyabona lapho ukuthi khona umuntu ongumfazi sibili noma emzini nguye nje yabebambe umuzi wonke. Sibona nje okungala mama khona abantwana bayabengela kuthaba, abantwana bonke bayabe sebebunile. Kungathi umama engafa noma emuzini nalowo, siyabona ukuthi abantwana bayasala behlupheka. Ngakho-ke mangamuntu wesifazane ngabotshwe ekhanjise ejele, abantwana bayasala sebenjani? Abantwana bayasala sebengabahluphekile, bengasahambe esikolo, babe bengasafundi. Sibona ukuthi noma ama-homework sibulayenzwa ngabantu besifazane ezindlini. bayathethiswa abantu abangabafazi. Umuntu engaphonga ukukhuluma njengephathi yethu, siyabona ukuthi kona kulesifazane eyabe ngupresident noma kuma-groups kuma-WhatsApp platform, vele ngaphonga ukukhuluma abantu vele bayahle vele bekhuluma abakufunayo. Abantu nje bayabe bekhuluma baqandimbeni thina vele singama-domates, ukuthi kona vele abantu abangafazi vele akula nto abangayenza. Njalo sizwa abanye besithi kona Africa is not prepared ukuthi kona ingabe ibuswe ngumuntu ongumfazi. Amadoda vele ayalokhu ekhuluma izinto, bekhuluma into ezi-abusive, ukuthi kona siyenze upresident labantu abangafazi beke bebuse, ngokuthi sibona ukuthi izindlu zonke zivele ziranwa ngabantu abangabafazi. Akula muntu oyindoda ongayikhwanisa indlu naleyo. Sibona vele kubisela abantu abangabafazi wese bengabalotsholiweyo, bayesaba ukuthi behambe be-forward bebenza i-politics. Baya besithi kona uzathethiswa, indoda yakho iza kuthini. Two, uyabethwa ngamahule, wonke ama-abusive names. Ngenye into futhi ebuyisela abantu abangafazi muva, and siyekhangela ukuthi kona vele akula 50-50 leyo khona ku-constitution. Bayesaba abantu abangafazi ukuthi kona bengene sibili ku-politics. Siyacindezelwa njengabafazi, kodwa ukuthi bebebuya sili bephambili sibili, baya besesaba khona ukuthi kona uyabe suthethiswa, uyabe usitshela isihule sakho ongazaziyo, uyabe usitshela ukuthi khona umntwana nomntwana ulo baba wakhe, all those denigrative words.
Lo Nkosazana Rosalyn Ncube, isikhulumeli sebandla le-Labour, Economists and African Democrats, ILEAD, elikhokhelwa uNkosazana Linda Masariva. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Sibonga uSithandekile Mhlanga ngohlelo oluqondane labesifazane. Njengenhlala yenza uChris Gande ulandela ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Sihlaziya udaba lwamaphepha okuhlala lokufunda okusemthethweni eSouth Africa. Lolu daba selukhathaza ikakhulu abantwana besikolo, okuthiwa kwezinye izikolo sebevinjwa ukuthi bayefunda ngoba abazali bengela mapermit.
Udaba lolu lubhahile babu uGande, yikuthi nje nxa izikolo zisavulwa kuyabe kungabonakali kahle okwenzakalayo kungakaqali ukufunda. Okwenzakalayo yikuthi abantwana laba abazali kuyabe kuyilaba abaphiwa isikhatshana sona leso sokuthi kumele ukuthi ipermithi iphele. Lonyaka iphela ngoJuni ipermithi le. So umntwana uyabe la engalanto ebhaliweyo, ungakhumbula kawabhalwa ngamapermithi ukuthi aphela nini. Kuyabe kukhulume uminister. Kuthi kunjalo ebantwini akade bekhaya, uyafika ebhoda laphana udingelwe ukuthi kumele ukuthi isikhathi sakho siphele enxa yokuthi emhlaka 23 January, omunye kuthi February, abanye bayafakelwa kuthiwe khona ngo-April. So abantwana ke bazithola besebunzimeni. Njalo futhi abezikolo labo mbona ngathi kuba le-confusion eyokuthi babe bengasakwazi lokuthi kanti uminister ugcine esithini, ngoba la ma-officials awe-home affairs abakwenzayo kakuhambisani. Omunye uyadindelwa kahle, omunye adindelwe sephiwe isikhathi esipinyiweyo, omunye adindelwe nini ngendlela ezinjengazona lezo. So ke kwenza ukuthi abantwana bathwale nzima kakhulu khona lokho kuyinto, ikakhulu abezikolo bona.
Ubona abantwana abazalelwa khona ngapho eSouth Africa belabazali abavela phandle kwelizwe, kunzima kanganani ukuthi baze bathole amaphepha okuthi bafunde okusemthethweni?
Ukuthi bathole amaphepha babuGande kunzima kakhulu. Kunjengokungena kwekamela, ikhanda lekamela lingena enaridini, ngoba kuvinjwa kakhulu umzali wakhona. Nxa umzali engela amaphepha ukuthi umntwana abe lawo vele kuba into enzima kakhulu. Kuba nzima kakhulu ngoba kwenziwa even yena umzali ungakhangela ukuthi nxa usebenza ukuthi uyi-apply i-permit yakho izinto ezifunekayo kwehluleka wena umzali ukuthi ulungise awakho amaphepha. So awabantwana ke abanzima khonapho. So ngenye indlela singathi ubunzima bamaphepha ukuthi azuzwe ngabantwana kutshengisa ukuthi ubunzima obukhona ekuthina abazali bawazuze. Ngoba nxa umzali ewazuzile awabantwana abalula. Kodwa nxa umzali engawazuzanga awabantwana it's worse. Kuyinto enzima kakhulu lokho okungabizwa ngokuthiwa it's a humanitarian disaster into le. Ukuthi when ngama families that are being uprooted la yiwo a-uprootwayo ngokuthi khona liyabe lisolwa ukuthi umntwana ubonwa njengomntwana womuntu owenza ukuthi kungabi lo msebenzi elizweni. So akula muntu omfunayo. So ke kulobunzima obukhulu kakhulu khona.
Lo ke bekungumnumzana Nhlanhla Moses Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, unobhala wogatsha olubona ngezemali kwelemelika unkosikazi Janet Yellen ngomgqibelo oncedise ekusunguleni uhlelo lokulethela amagetsi amadla kagetsi emaphandleni kweleSenegal. Lolu hlelo luza kupha abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amathathu lengxenye 350,000 amandla kagetsi, njalo luzasekela imisebenzi engamakhulu amahlanu 500 ezabelene nezilitshumi lane 14 states kwele Melika. Kwezemidlalo namhla sikhangela okwenzakale kwezemidlalo kuliviki kwele Zimbabwe kanye lemhlabeni jikelele. Sixoxa lentatheli izindaba yezemidlalo uThandazani Zimbwa.
Kwezemidlalo indaba ebeziphethe emathene abantu abaningi ngapha kwele Zimbabwe sizigoqela ukubana iqembu leDynamos kulomkhosi ozokuba khona okuthakazelela ukufika kwabo iminyaka engamachumi ayisithupha. Sizakhumbula ukuthi iqembu leDynamos lisungulwe ngo-1963, ngakho ke ngolwesithathu kuyona le iviki zi-City 18 kuzibandlela wona lesikuyo, iqembu leDynamos bathakazelele ukufikisa kwabo iminyaka engamachumi ayisithupha.
Kulenhlelo na eziqoqwayo ukunanza iminyaka le engamachumi ayisithupha.
So kulogatsha osolusungulwe lwe ukubana lukhangele inhlelo ezingenziwa ukubana kube lo mkhosi omkhulu, ugatsha abalubiza besithi Anniversary Celebrations Organizing Committee, lona lukhokhelwa nguDenford Mutashu. Umutashu uthe kuqakathekile ukubana iqembu leDynamos libe lo mkhosi ukuthakazelela ukufika kwabo iminyaka yonke le eminingi. Sizakhumbula ukubana iqembu leDynamos lifike esiqongweni somncintisano owesizwekazi se-Africa i-Champions League, lanxa njalo lafika lanqotshwa khona le aseKimimosa. Okunye obekusematheni abantu yikubana ijaha leZimbabwe lona lidlalela uyiqembu le-Aston Villa, uMarvelous Nagamba sebethe adinge elinye iqembu njengoba khathesi ngozibandlela kwisikhathi lesiyana sokubana abadlali benguqu bengatshintsha amaqembu abawadlalelayo.
Uye ozikhetheleyo ukubana usefuna ukuntshintsha iqembu njalo yibo abeqembu le-Aston Villa abatheka samfuni.
Ukhochi wabo unaye Emery usethe yena hayi ijaha lethu leZimbabwe elidlalela i-Aston Villa lingadinga elinye iqembu, bathi nxa bevala ukutshintshana kwamaqembu esekwelinye iqembu. Okunye okwenzakeleyo njalo siza kubona ukuthi abakithi bajabula kakhulu ngendlela iqembu lakithi le-cricket elidlale ngayo lincintisana leqembu le-Ireland, sibanqobile emdlalweni we-One Day International odlalwe ngolwesithathu. Bajabula ijikise izinto ibikhokhela iIreland nge 288 sokudlala abadlali abane, kodwa ngemva kokuna kwezulu basebencintisela ukuthi bafikise i 217 bakhona ukuyifikisa ngakho iqembu lakithi laselinqoba. Okunye okwenzakeleyo kumdlalo wenguqu, ugatsha lwe SRC soluthole impumela yokuhlolisisa ukubana kuyini okungenziwa ukuthi kuncediswe umdlalo wenguqu, kodwa lithe liza kuma ukuthi liwufake emphakathini. Basanika abakhokheli bezimbabwe football association isikhathi sokuthi bahlolisise lokho okuyikho okutholakeleyo okungancedisa umdlalo wenguqu.
Uthandazani Zimbwa intatheli izindaba yezemidlalo esixoxelayo ekobulawayo. Sizigqibe ngohlelo abaculi bethu. Namhla sileqembu lerumba elidabuka etsholotsho elizibiza ngokuthi ezaboko ezakobonke eselethule idlaladela lo lesihlanu. Untunkamile Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Umholi waleli qembu uBlessing Luphahla uthi idlalade labo leli lamukelwe kuhle kakhulu ngabalandeli.
Ngiyabingelela bakithi ngokuzithoba kuhle la ngokubonga ngizehlisa phambweni balandeli abahle ngesupport elinikeza yona. Nali idlalade lesihlani elithi iDepression. Ithi Depression featuring umnyangakala Sihlobo. Emculweni mina sengihambile manje sengihambile sengathi sengimkwantshubomvu. Idlalathi leli ngelesi 5 ukhumbule zokhumbula number 1 ngona idlalathi number 1 ayithi Xolisa featuring uThandi uDadewethu lapho ngasebenza khona lo mxolisi Mr Bones. Kuzobuya ke i-album number 2 Selimathons webu album is album number 3 ethi lidlalelane ngegeja kusini. So kuzobuya i-album number 4 ethi efelweyo ayibanjelwa mazwi. Sozobuya ke yona manje Depression. Abona kuja nini? Iki preshi, nestre, iki preshi, nestre, ya kurumano mama.
Idlalade leli lilengoma eziyisishiyangalombili ezigoqela ethi kwakhala nyonini. Imichibisho lo kwansuku zasa iDepression nayi luyahlabusa TSG inkohlakalo kamfundisi kanye lethi chukuchuku nci
kwalapha mama amagosta matyoto.
Hallelujah, hallelujah, masalane. That's my candle, mama, kapa, you shola, you candle, this is tomorrow.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho Luphahla bawuthola njani?
Bakithi mawungakayitholi ngicela ukuthi uxhumane nami ku 0844 3838 35 0844 3838 35. Uzosijabulela bakithi. Hayi noma bethu umgidi kaqhakezeli kodwa hayi manje mfaki.
We'll be right back.
iqembu ezako bonke amadoda aphuma eJwane siyabonga ntungamili inkomo okwanamhla sokwanele bakwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.